Tinaurombo kuti maonero angu anotaridza kuti nepfinyiro dzemuno nemanjisipepa apepa nawo vatadza vakundikana zvikuru kubudisa mapato ari kukwikidza musarudzo dziri kuitwa musi wa30 July mune zvakanaka vasina divi vakarerekera.
Izvi mungauti zvinokonzerwa nei?
Chinhu chiri kunyanya kunesa ndechekuti hurumende haina chidokwadokwa chokuita anonzi mamedia reforms kana kuvandutsa nepfenyuro nemapepanhau kunyanya avo ari pasi pavo. Takatarisa ZBC, takatarisa Zini Papers, manyizvo ari pasi pezini papers. Ndivo vanotarisirwa zvakanyanya nokuti vanopiwa mari yenyika, vanofandiwa nepublic, vanowana mari from the public space. Vapabumbiro remutemo weZimbabwe kukarovha mapato ese vasina divi ravakarerekera ndokukanganisa kwavari kuita ikoko.
Saka chavanoti election agenda kana vachitsanangura mune zvekutepenyura izvi vari kureva kuti kudii?
Zviripo nezvekuti mapato ese afanira kubudisiwa mumanewspapers nemunhepfenyuro dzakafanana pasina kushoropodza zviri balance. Ndozvinhu zviri kutadza kuitika kubva panguva inonzi election period pakataurwa date napresident munangagwa kuti tichaita maelections musi wa30 July gore rino. Ndipo paifanira kuva nesanduko kunhepfenyuro nemanewspapers pakukavha mapato ese ari muno ZANU PF nemaopposition parties. Ndadaro ndinofanira kubvuma kuti current affairs coverage hatina dambudziko guru. Dambudziko guru riri kunhau news